Mugwaro ravo kuna sasa chigaro wekomiti ya makurukota inoona nezvekusandurwa kwemitemo Attorney General va Prince Machaya, sasa chigaro wemisa Zimbabwe va Golden maunganidze vanoti chitemo chavo ichi chave nenguva yakareba chisina anotarisa uye vanoti dai hurumende yachigadzirisa nekukasika. Vamaunganidze vanoti vanoda kuti mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA ubviswe pamwe nekuti zvikamu zvebroadcasting services act zvivandudzwe. Vakafano bada chigaro chemukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vavo dzastudio 7 kuti misa yakatora danho iri nekuda kwekuti bazi rezvekuburitswa kwemashoko harina zvariri kuita kugadzirisa mitemo iyi.
Kuna Machaya tata kutaura takanangana nemitemo miviri chete, Access to Information and Protection of Privacy Act and Broadcasting Services Act. Tichitaura kudaro nekuti ministry inoona nezvekufambiswa nekwemashoko nezvivhitivhiti haisati yapa kudare iri mitemo yayo inofanira kunge ichibviswa sekunge zvakabviranwa muhurumende. Saka tinotaura chidaro nekuti tinoda kuti zvitorwe nemutsindo uyezve nenguva kuti zvifambiswe zvakakosha.
Vamwe vanotiwo hapafaniri kupinzwa zvematongerwo enyika munyaya dzekupiwa kwemarezinisi enhepfenyuro dzeterevhizheni kana maredhiyo, vachiti izvi zvinofanira kuitwa nekomiti yakazvimiririra isina divi rayakarerekera. Vanotiwo vakatonyorera kuparamende vachitaura zvichemo zvavo pamwe nekuikumbira kuti iumbe mitemo inoona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamachaya panyaya iyi. Izvi zvinoitika apo paine kutsutsumwa kukuru munyika pamusoro pemashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inonzi yakarerekera kubato riri kutonga reZANUPF. Mumwe mugari wemuHarare vaDanford Garikai vakaudza komiti yeparamende yezvemutemo kuti masangano enhau anofanira kupa vanhu vese mukana kuti veruzhinji vakwanise kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Freedom yama airwaves, especially kuma political parties. We want to see kutikana vya election zvakanga. Toda kuona ma political parties yese pachiri pamhepo. Kwete kuti tongoona political party A, B, haioneki, C, haioneki, kutika kuzeta, haioneki, asisi tara yaita ma election.
Mumwezve mugari wemuHarare vaHebert Komba vakatiwo pari zvino ZBC inoshanda yakarerekera divi rimwe chete, vachiti izvi hazvina kunaka sezvo iri kambani yehurumende yevanhu vese.
You don't need to go and beg with ZBC to say, sei musikundiburitsa, sei musikudai.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peter Rwanya avo vakamboshandawo kuDaily News vaudza Studio 7 kuti hurumende yavamunangagwa yapiwa chitsvambe chikuru uye nyaya yekuburiswa kwemashoko inofanira kugadziriswa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana vatori venhau vachimbunyikidzwa uye marezinesi achingopiwa vanhu vanotsigira bato rimwe chete. Dr. Rwanya vanoti vanobvumirana nevanhu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino munyaya dzekutapwa kwenhau nekuburiswa kwemashoko.
Totaura kuburiswa kwemashoko kwenhepfenhuro, hatisati tava nepublic broadcaster. Broadcaster yatinayo izvezvizvizvi ZBC nematerevhizheni ayo neterevhizheni yayo nemaredhiyo ayo vese vanongosapota hurumende inenge iripo, which is not the case, as it must represent the public interest. Zvido zvevanhu kana kuti zvido zvenyika, zvido zvevanhu nezvido zvenyika, hazii zvido zvezanu nezvido zvevanhu vanotonga.
Vanoenderera mberi vachiti zvakakoshawo kuti hurumende ipe marezinesi enhepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radio stations kuti vanhu vawane mukana wekutaura nhunha dzavo.
Macommunity radios ano vanofanira kuwanikwa kucholocho. Vanhu vekucholocho vachitaura kuti paya pakaitwa kukura hundi, isusu vanhu vedu vakaurawa, hapana zvakaitwa zviri kuno, tatikumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yekukura hundi. Hurumende ichinzwa nyaya dzekukura hundi noti kuna isu vana Rwanya vanotaura patv kana kuti vanhu vano vari pamuHarare kana kuti vanhu vano vari kumasvingo, ichinzwa zvinhu zvichibuda mucholocho, ichibva zvinhu zvichibuda mugwanda.
Kunyange hazvo bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakabvuma kuti zvimwe zvikamu zvemitemo yeIPA nePOSA hazvichafambirani nenguva uye zvinopokana nebumbiro remutemo. Hapana zvaratiraita kusandura mitemo iyi sezvo risina simba rekushandura mitemo iyi. Bazi rezvemutemo ndiro riri kutungamira kusandurwa kwemutemo uye rinoita izvi richinzwa zvinenge zvabva kubazi rinenge richishanda nemutemo unoda kusandurwa. Vamunangagwa havasati vadoma munhu achange ari gurukota mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.